Zvichitevera kuramwa mabasa angu vatyairi vezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji muBotswana vaEric Molale vakazivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu 15 kubva muzana kutanga nhasi. Rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe, koto rwairipirwa mapula manomwe rwakuda mapula masere, uye kubva muGaborone kuenda kuHarare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula 440 kubva pamapula 440. Kuwedzerwa kwemari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi reBotswana Energy Regulatory Authority kana kuti BERA muchidimbu. Muzvare Laina Marufu, avo vanova mushandi wemumba muguta reGaborone, vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure.
There are economic pressures anouya muupenyu hwavo because right now, like if you look at my salaries at Nongo Chikora, with that high inflation, what about rent? Inge chidiwa nende zvanobvatara kuti zviri kukwira okwidzo rent yake. But yet salary is just stagnant.
Chimwe chizvangwa cheZimbabwe chinoraramawo nechamuka inyama amai Petronella Mupfure vaudza Studio 7 parunare vari muGaborone kuti vazhinji vacharovera muBotswana nokuda kwekudhura kwemabhazi.
Isusu semaZimbabweans ari muBotswana tinongoshingirira zvedu kuramba tichishanda, but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare, hatikwanise kurarama.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muguta reGaborone vaUbert Mutoko vanoti yasvika nguva yekuti vanhu vatsvage mabhindau kwavangaita padivi, koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari.
Kune vanoshanda vaya zvine zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasai. Kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kune kuchiitawo bhizinesi rake kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba achimuraramira.
Vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo, asi inoda munhu aita urongo hwakadzamawo kuti anosvika achitangira papi.
Pamwe pacho zvinhu zvinonwa kukuomera zvakanyanya nekuti iwe unenge wajaira kugara muBotswana, pamwe wajaira kugara kuKansas Town, Mahuni kana yeGaborone kana ndekupi.
Vazhinji vakatiza mamiriro ezveupfumi munyika aya vane makora remanyama amire nerongo vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia, Namibia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.